kudhara kwandirikuita izvezvi, inini ndatova ne 25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Load yese yari about 2 months. Load iyo ndakatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali paMasaka Hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. Kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera ndisisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera tanga kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macosts. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa. So takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupaidza Sara?
Taura kwavari kuita izvezvi, vari kuti pane maaudios atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhuvo vavaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post, tikanoona umwe wacho weSimba achida kubhadhara mabalances, ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40. Mabalances ipapo 8 mota ndo dzakaubhadhara mabalances adzonga asari ma30%, asi yangopa 8 idzodzo iripo. So takutaura navo kuti chitibhadharai madelays mira kwatakaita. So vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei, but takavadzidza rate rate is 250 per day, asi ivo harisati aziva kuti vada kubhadhara rekadhavasudo ravari kubhadhara.